Mumwe vechidiki vanotavasi kuzonovhota ndiva Nicholas Mhlanga vemunzvimbo yeBinga.
Isu taive takasarudza munhu wetu zvakanaka, asi zviri kutishamisa kuti zvanzi hasisiri muparamende. Saka zvinoreva kuti sarudzo muZimbabwe hadzikoshesi. Ndinorambirei ndichizvinetsa hangu. Ngavangoita zvavanota vari kutonga.
Wechidiki wekumupopoma kuBulawayo, muzvari Memory Muponde, vanoti vakaudzwa mwoyo nekudzingwa kwakaitwa wavainge vavhotera, naizvozvo vari kuzengurira kupama kunoita ex wavo.
Zvakatibhowa kuti taiti zvapera zvemaelections, asi tadzokera mazviri futi. Chinonyanya kuti ndifunge kusanovhota inyaya yekuti sarudzo yangu yakachengeteka here this time around. Asi kune rimwe side ndinozvitongesa kuti ndikarega kunovhota, ndaregera ani nekuti vatungamiriri vachasarudzwa vanenge vachimiririrawo neniwo. Saka hamene hausii kuti ndoenda here kana kuti kwete musi wa 9 December wacho.
Mumwe wavanotungamira vechidiki mubato rinopikisa reCCC vaSteven Chuma vanoti bato ravo harisi kufara nekuitwa kwesarudzo idzi.
Isusu sevechidiki weCCC tinoti nyaya yemabyelections iyi, chokutanga tinofanira kuziva kuti mabyelections yakakonzereswa nekuda kwembavha iyo inoda kuba zita reCCC, inoda kuba marepresentative eCCC. Takazviona kuti vanhu vedu vakarikolewa zvisiri pamutemo. Vechidiki nevamwe vanhuwo zvavo vakavhota musi wa23 August, vakavhotera vatungamiriri ivava maMPs, macancellors nemasenators avo nhasi vakaitwa recalled nokuda kwezanupf ichishandisa munhu anozvitsengesa hangu.
Asi vechidiki webato rezanupf vaPeter Matangi vanokurudzira vechidiki kuti vabude neuwandu hwavo kunovhota.
Vechidiki tinotarisira kuti vechidiki vabude vanovhota neuwandu hwavo, vanoratidza vatungamiriri vavanoda. Sezvo tiri kutaura pamusoro pevision 2030, tinova muono mberi, muono wemangwana uko vechidiki ndivo vanenge vava pamberi. Saka naizvozvo vanofanira kuti izwira urinzwike. Saka tinovakurudzira kuti vabude neuwandu hwavo vanovhota, vachitarisira kuti kuvhota kwavachaita ndiko kuchange kuchiratidza kujeka kweramangwana ravo kana kusajeka kwaro.
Wechidiki anoongorora nyaya dzevamwe vake vechidiki ari kusangano reWhispers, muzvari Caroline Mutimbanyoka anoti kunyange vakaodzwa mwoyo, vechidiki vanofanira kudzokera kunosarudza vatungamiri vavanoda.
Zvakakosha kuti kunyange zvichirema vechidiki vazame kuti vadzosere vatungamiri vavakanga vakambotungamira pekutanga. Asi toona sekuti mukana iwoyo ndoumimwe yemikana inoshandiswa kuitira kuti vechidiki vacho vatora mwoyo. Ndozvazvakatoitirwa, asi tinenge tichingokurudzira kuti ngavaende kunyange zvichirema zvakadaro.
Asi kunyange muzvari Mutimbanyoka vachipa kurudziro yakadaro, imwewo nyanzvi yechidiki inoongorora zvematongerwo enyika vachisana nesangano reZimbabwe Democracy Institute vaStanford Nyatanza vanoti havaoni vechidiki vachibuda neuwandu kunovhota.
Vanenge vachiona sekuti kuvhota kwavo hakuna zvakunoshanda, nekuti mukatarisa in less than 3 months vamiririri weparamende wavakavhotera vatobudiswa muparamende. Saka handioni kuti vachavhota futi, nekuti vanenge vaine mufungo wakangofanana iwo wekuti tikavhota futi vamiririri vacho vemuparamende vachangobuditswa.
Vamwe vechidiki vakawanda vataura neStudio 7 vati kuenda kusarudzo kepiri kupedza nguva, nekuti vavanosarudza vanozobviswa pazvigaro zvavo. Nhengo dzeCCC dzechidiki dzekuBulawayo ndidzo dzakawanda dzakadzingwa navachavangu mudare reparamende, zvazokonzera kudzokorodzwa kwesarudzo kuchaitwa musi wa9 zita gore rino. Dare rekutambira mazita yavachakwikwidza renomination court ragara nhasi mumatunhu ose akatarisana nesarudzo idzi richitambira mazita yavachada kukwikwidza. Matunhu ane sarudzo dzeparamende anosanganisira Cowdrey Park kuBulawayo, kuBinga North nemabhuku Tafara muHarare. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.